Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gumi guru 16/2019. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvedzidzo rayambira zvikoro zviri kukwidza mari yedzidzo kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kunzwisisa kuti pane zvikoro zvikuru zvemaboarding zviri kuwedzera mari zvichiti zvinoda kutenga chikafu sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi vayambira vari kunyanyokwidza kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvikoro zvakawanda munyika zviri kunyorera vabereki tsamba zvichiwedzera mari zvopa kuti vabereki vacheme-cheme vachiti naivo havasi kuwedzerwa mari kumabasa kwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
Pane zvikoro zvakati wedzerei mari. Zvizhinji zvakawedzera nemhando inoita kuti zvikwanise kupa vana chikafu nezvimwe zvinodiwa pachikoro. Zvakakwana izvozvo hatina kupokana nazvo. Takati isu chikoro kuti chirambe chichiendera mberi chinotoda kuti chive nemari yakakwana. Hazvibatsiri kuti chiti chikoro rambai muchichaja mari yamakanga muchichaja mugore ra2018. Izvozvo zvose zvachinja zvinoita kuti vana vawane chikafu pachikoro. Saka sekretari wedu akatarisa maapplications aiitwa nezvikoro ekuti vakwidze. Ose maapplications ezvikoro zvakaita zvine tarukano uye zvisinganyanyi kuomera vabereki akaita kuti zvikoro zvikwidze. Nepamusoro pekuti toda kuti zvikoro zvirambe zvichifambira mberi zvakanaka. Asi kune vamwe vanozonyanyisa kukwidza kwacho.
Ivavo vanoitwa sei?
Ivavo kana vari mumagovernment schools kana kuti maschools akaita semafaith-based, sekretari unopindira achiti aiwa hamungakwidzi zvakadai nekuti hurumende iri kukubatsiraiwo kumaticha nezvimwe zvakadaro. Saka kukwidza kwacho kunofanira kuverengeka. But kune anonzi association ematrust schools.
Ko kune matrust schools zvinenge zvichifamba sei?
Ayo ndiwo maprivate schools. Kazhinji vanenge vakawirira nevabereki. Kazhinji vanogara pasi nevabereki vanoisa vana ikoko. Vowirirana kuti tokwidza kusvika pakati. Saka iyayo kana zvaakuzotaurwa munhau, mapepa kana generali pasocial media zvinoonekwa kuti zvikoro izvozvo zvinenge zvichinge zvakwidza zvakanyanya. Asi kazhinji vanenge vane maagreements avo. Uye ministry even though ichipindira vanofanira kutanga kupindira e-competitiveness commission inozofanira kuenda ichiti izvi zvamaita izvi hazvisai tidzikisai kana kuti rivesai zvamanga maita. Saka mutemo wanga uripo kare nemutemo uchazovepo watakagadzira muparamendi unoti iyayo maprivate schools anofanira kucontrolewa necompetitiveness commission vabereki vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka vanofanira kuti vaende commission itarisise nyaya dzacho kana zvazotorambisisa uminisi ndoinopedzisira yapindira kugadzirisa nyaya dzakaita seizvozvo.
Muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Vachitambara vanoti izvi zvapa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende zvikuru panyaya yemari yemaRTGS dollars yairi kushandisa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu zvekare weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Profesa Mtuli pawakapinda mugovernment vakauya neAusterity for Prosperity vachiedza kuti vanga vachiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika yatingati macroeconomic stability, asi zvatiri kuona stability iyaya haisati yadzikamidzi. Infact tiri kuona instability yakanyanyisisa pakuti zvinhu zvinoramba zvichikwira, zvinhu zvinoramba zvichiti netsei hazvisati zvazvinhu hasi kugadzikana. I think setarisiro yanga iina Minister of Finance Professor Mtuli. Makaonawo zvakare hapana chanyanya kushanduka in terms of mabatirwo anga achingoita mari. Muri kuona nyaya dzemoney supply growth, even International Monetary Fund yakatotaura kuti money supply growth yemuZimbabwe iri kunyanya kukurisisa zvisiri sustainable, nekuti kana growth yemari iri kukwira but economy iri kushrinka ndo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa inflation. Makaona on average per month mubva muna January money supply growth yedu yanga ichikwira about 80%, but economy yedu svondera kupera iro taka kwakaparirwa pre-2020 pre-budget strategy paper irotaura kuti ikonomi yedu ichadonha gore rino by -6.5%. Saka izvozvo zvinoita kuti pave nepressure yekuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Saka in terms of machanges anga akatarisirwa haasati aitika anogona kuita kuti zvinhu zvinge zvichifamba negwara rakatisiya nezvariri kufamba naro pane nguva.
Asi izvi hazvinganzi here upfumi hausi kunyatsokwira nenyaya yekuti munyika mune nzara?
Ichokwadi ichocho, tiri mugore renzara and agriculture yedu kusafamba kwakanaka kwezvinhu maagriculture kunoafekta ikonomi yese. Saka think idambudziko iroro riripo raita kuti zvinhu zvinyanye kubva zvaderera. But chimwe chiri kuitika nyaya dzeconfidence, maona kuchinjwa kwaita mapolicies munguva shoma pupi pupi ichangopfuura. Within the last 6 months taexperienza machanges akawandisisa aita kuti vanhu vasagadzikane. There's a lot of policy inconsistency, a lot of policy instability. Saka izvozvo zvaafektawo zvakare confidence nekuunzwa kwaitwa Zimbabwe dollar. Zvinhu zvisati zvatigadzikane kwakaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka.
Asi ivo vamutuli vanenge vari kutika gore rinouya vari kutarisira kuti zvinhu zvinogona kunge zvaanani zvokuti upfumi hwenyika hunenge huchiti kwirei.
Tandarisiro iyoyo, but tandarisiro iyoyo iri kudependa nekuti tinenge tawana mvura yakakwana yakanaka here. So far ma weather forecast ari kutaura kuti tinogona kuwana below normal to normal rainfall. Saka takakwanisa kuwana normal rainfall zvinoita kuti agriculture inge ichisimudzirwa, uye zvinogona kuita kuti kukariba mvura itizare zvoita kuti electricity generation yedu iimprove. But angori maassumptions aripo, hatisati tane chokwadi chekuti tinowana mvura yakamira sei. But takasakwanisa kuwana mvura yakanaka, then economy yedu inogona kuderera zvakare iro gore rinouya.
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja pamwe chete negurukota rezvemari vamutumi Ncube vari muAmerica kumisangano inoitwa gore negore neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza zvaanotarisira kubva mumusangano iyi.
Sionoziva Zimbabwe imemba yeIMF and also a member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting is going to attend and also that's the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet other financial institutions. Like says Zimbabwe, so to other side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika parizvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebond. Pane urongwa here kuti zvichasanduka pamamirira akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handi zviti ndinoreva vachizvitora chimane bond. Ndafota kuti chimange nyaya yemaprize anonga ari hai. Saka handisikudza kuti mubvunza kuti ndokuti chii kuti unochiwane bond. Haisi bond which is issue. Ndafota chikumusha chiripo chizhinji uchinoto attend to my prices anonga ari hai. And therefore we need to stabilize the exchange rate kuti isadini isakoza my price increases.
Vamwe vari kuchema chema vachiti ivo dai madzokera imi kuAmerican dollar kana kuti mari yekunze yekuAmerica nekuti inenge inobata huremu. Zvakamira sei pane nyaya iyo?
Sanata kuti haizi nyaya iyo chipo chiripo nyaya yekuti izvo tiri kuti maprize edu aite stabilize. Stability yemaprize inobva kuma kuti tinga tine foreign currency. Haisi nyaya yemaus dollars inoita kuti nyika inake asi kuti tofa kuti tine production. Zimbabwe chitisina productivity. We tine importa zvakawanda zvikuru kusanganisira zvinosangana negorosi wheat. Tine importa mafuta kunyisa kubikisa nawo. Tine importa mukaka. It's not saka hosha iyoyo inofakurapwa nekuinkisa production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in nyika. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, kana kuti any currency in the world, haisiri nyaya yacho. Nyaya yacho ndokuti we need to work hard as a country. We need many entrepreneurs to produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So chokwadi ndechekuti izvo, we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo yamataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sagavana kuti muone kuti izvi zviri kuitika?
Confidence yeZimbabwe is far wide and ndo zvakawanda. Chokutanga tofa kuti nanzi unit of purpose. Tofa kuti ne social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe kuti zvifambike zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti maZimbabweans takaisanganiswa pamwe chete tiita maentrepreneurs zvakanaka tose and at the same time tachiita kuti tiite minimize I can just say a little bit of bad news in Zimbabwe is very important. Every time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized.
Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, John Manguga, vari parunare muWashington DC na Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. NewZimbabwe.com inoti bato re MDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa raende satsamba zvechimbi chimbi kudare repamusoro redzimosva richiti rinoda kuti mapurisa mazhinji vari kungomira mira mberi kwemahofisi avo vabviswepo. Mudaily News mune nyaya inoti vashandi vatatu vereserve bank of Zimbabwe vanogona kusungwa mushure mokutadza kwavo kumira mberi kwekomiti yeparamende kwavakange vashedzwa. Munewsday mune nyaya pamusoro pemagweta ari kukurudzira Chief Justice Luke Malava kuti vabvise mutemo unoti mutungamiriri wenyika haaendeswe kumatare edzimhosva kana achinge apomerwa mhosva. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Dzimenzo pano pa SA pano baba vari kuti povo nani government organization vanongonyora chete nhau yekuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikiswa waiye vasinganyori kuti mota dzamapurisa dziriita sei dziri kupiswa mapurisa ari kurohwa iwo kana vari mapurisa kana kuti vachidza basa rechipurisa munhu akaresista arrest panoitwa inonzi maximum force ko vanhu vaprotesta murunyararo vapondwa vakuwadzwa vaurayiwa vaisa kamaximum force kuti zvionekwe zvisvike zvionekwe kunzi ya serious nechinhu chedu zvino ndafara kunzi vavabiti vachitotaurawo kuti kwamahomed musa kune posta rakatonyorwa kunzi prize inogona kutongochinja anytime usati wasvika uri patiri vakomana vanachamisa vanabiti tiri mumashure menyu tiripo ndokusaka takakwisai pamuri muri kuona kuti munangagwa anotaura kuti munongoukura muchingoukura tichiitira sei tichingotonga tichingotonga kutosekwa kwatinenge tichiitwa vakomana chiitaiyo plan b plani b kana kutotora sekiritiyo yaanenge achidada nayo because munangagwa nemukadzi wake haangambogoni kuti undaistese chinhu chingachibve ichi you can promise state security iyoyo zvamungazovaitira kana chinhu chike chabva ichi handi munonzi muri maloya makadzidzatidzeka kudzidza kwamakaita apa tiripo vakomana tiri mumashure menyu tinokuteerai tiri mumashure menyu tinokusapotai vakomana ka zvinhu zvichasvika panguva isingazoiti musangotaura chete kana kungoukura zvonotaura namunangagwa zvaizvicha take action vakomana take action nguva ichiripo hapachaidi zvinhu zvechikristu kana zvechidzimai aa pakutodiwa plani yakasimba manje kuti chinhu chiite sei chibve nyika yaenderere mberi chinhu chachingambovhine humainini uhu vakomana ka ndatenda zvangu.
Mangwanani yakanaka Studio 7 vana mukoma wande ndanchingoda ngotaurawo panyaya yezviri kuitika muZimbabwe. Tatambura vedu wei ini ndiri muMozambique ndiri mubheira nyaya iri kuitika muZimbabwe haisiri nyaya kwayo dai mudhara abuda asiya chigaro munangagwa ngaasiye chigaro nokuti hazvichabatsiri zviri kuitika izvi.
Rugare rugare vabati vestudio 7 ndokumbirisawo avo babawo vanonzi vamugwada enenika ndashaya kuti vanhu vezano havazvioni kuti ndo vari kuuraya nyika havazvioni vamugwadika taurayiwo semakazvara mukazvitibatei bichana moitawo semakaberekaka kana denga munowana rakavhurika kune kwamuchazoenda ndatenda hangu apa.
Maswera ere mbasudo 7 apo maswera ere ndikungotaura nyaya kuti munonga munovita uri panyaya yemavoice recorder mavoice unokwanisa kuisa kana 4 or 5 vasi kumbopinda aukaazei apazoshanda chizanu zanu era kana iri nguva inonga iite shoma munokwanisa kutoita kana 1 hour chaicha simba rekuteerera tinaro kana kusvika muzi 45 minutes chaichero hatimbonei tiba kuteerera because vanotaura vanhu apa unotozwawo kuti pane ane muono unonga uri nani nani ndozoita uyoyo unonzi pupai togara piuyo hazi tagwiri wezanu pf ambo vatora nyaya yekutanzi vanhu vanorwira kudzira vanhu vari kunyaya pakiti vari kutaurawa zvekuti anzi mapurisa vati vati ndaakukanganisa murume makambotaurirwa henyaya yekuzi mazanu pf ngaasataure baba muzanu pf muzanupf nguva yekutaura baba kuzi iwo anotaura kuzbc vaanonga achinyatsa kusimbisana pachizanuzanu asi atambozwa munhu emdc echitaura zvinhu zvake zvaanonga zvinoazivirai vanongobudisa panonga pangaorosvika zvisvika kwete zvinhu ese saka akomana ezanu pf anatogwiretwa ngaataure kuzaku zbc neheraldi nezvimwe kwete panapa nana mtubi nana yesi mazani ifungaza taweba kuza azizu kutawala ndapenda angu jelbezu pambe yeye kubata
mwana nakanaka studio 7 muka seiva shamara we studio 7 mevose wa tibiri we studio 7 nize mufunzo wopa mfurope na wenetika we Zimbabwe nuwa hizo kujindi kana kukanzi kunofone wa kushitavu kwa maelamezu nilio ishitika mzimbabu wakafana nane kunzi mapurisa akangaka kumba maofisi MDC kana kukanzi kunofone wa varimu rumende kana watu varimu vanutunga mire mapurisa zimwenzi ngu wanuko na kuwa kujindi fone za wadza ngazi singa daviru jikonziru nezi singa daviru kuna kuti vanengwa jizi ya hudu varikita uore varikita sunu sina kunaka ndosa kwa singa daviru mafona hava uye imwenye aeno nzi vanu anozo nzi vanu sungwa papira nguwa vanu vaya waka vraya vanu mapuriza ni masonji vaya waka vraya vanu vaya vanozo puwa nguwa yiku nzi vanu sunga kurelino uya ayesi nawele yekuti vawane mukano kutisa vanu sunga vanu sunga kurelino uya kita zizi nonzi kusunga munu zinoda kuti utanga wambeta za kuchera munu kita unga munu arikuta zemaini wanutaka niki ngusunga hizi tupa ni mfunzo wangu chetewa
nini ndizine gogo wakango jmiri la wasinga dea wakuta urasitara kuti ndiani asi nyaya wamna nga kwa hiyati neta hii wamna nga kwa watu tota adza kutonga nikai gawa ngopawa wamu hiko jino tinorwara hati goni kana kuenda kunurapua kuchipatana asi hivu wakao wara wano buda mno mnyika nukuti mno mnyika amna mshonga amna madoktas isisu wacho wawaru kuti wano wakati kutera awazi sine ine isuyo wachifta urazo kuti taka wafotera atina mbu wafotera isine kuti waru kuti tzunga iza baba waru kungu urarama iyo ni muri hafo isu tirukufa iso zizi tirukubudiswa mshupatara tichino fila kuzimba nukuda wakuti iwa wana kana ayanesu kawa siye baba wangawa jitongo siya shavo
abo vange vari vatereri ve studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita ne studio 7 tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakwikwidzi gumi nevaviri veDemocratic Party vari kutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidza kuva mutungamiriri wenyika gore rinouya. Vachangopedza kuita gakava kana kuti debate mudunhu reOhio. Parunare tina Dr. Chipotendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vange vakatarisa debate iri. Mangwanani Dr. Dendere.
Mangwanani mwamukasei.
Tamuka zvadizi maonei manzwei pa debate raitwa iri.
Ndoona kunge nyaya yezveutano yehealthcare yadzoka iri front and center. Tanga takatarisira kuti kuda vachataura zveUkraine neimpeachment zvakanyanyisa. Asi paimpeachment vazhinji vari kubvumirana kuti vanoda kuona impeachment ichiitika. Kunze kwamai Tulsi Gabbard ndovega vanga vachiti kuda impeachment inogona kusava yakanyanyisa kufadza maamericans ose. Asi taona kuti madhemocrats mazhinji ari kubvumirana nezveimpeachment. Havana kunyanyisa kurwisana nava Biden panyaya yezvemwanakomana wavo anonzi akapiwa choko muhomwe nevekuUkraine. Iyoyo nyaya inenge isina kunyanyisa kudzikadzika kumademocrats. Asi nhau yezvehealthcare yaratidza kuti vese vari kuda kuti pave ne provision yekuti vanhu vese vawane kurapwa kuzere munyika yese. Asi vari pane kakusawirirana pakuti zvinofanira kubhadharwa sei. Vamwe vari kuti vaSanders navaWarren vanofanira kubuda pachena kuti vanhu veruzhinji maticha manesi nevamwe vakadaro daro ndo vachazenge vachibhadhara mari yakawanda kana zvichinge zvaitika zveUniversal Healthcare.
Zvimwe zvavataridza kunge vanowirirana zvakaita sezvipi?
Vataridza kuwirirana panhau dzemabasa. Vese vari kupromisa kuti kuchazenge kuchiuya mabasa akawanda. Asi vamwe vari kutiona uye kuti kwava nemichina yakawanda wanda yakuita mabasa aimboitwa nevanhu inogona kuzonetsa. Asi vari kubvumirana kuti vaya vane mari dzakawanda vari kumabhiriyoni vanofanira kuti vaabvisewo mari zhinji pamataxis sezvakaita ana Amazon nana Facebook nana Apple. Vanga vachiti vanofanira kubvisa chikamu chakati kuhurumende.
Kana makatarisa zvamanzwa nezvamaona, meseji yavo imeseji yasvika kuvanhu here?
Ndinoona sekunge vanga vachimhanya mberi, havana kunyanyisa kuchinja. Mai Elizabeth Warren vaBernie Sanders navaJoe Biden ndivo vanyanyisa kuwana airtime zhinji. Ndiri kuona kunge meseji yavo inongoapila kune vaya vanga vati vafarira, but handione sekunge debate iri ravahwinisa vanhu vatsva. Patwitter nepamwe pasocial media vanhu vanga vachitaura kuti mudebate iri vanhu vari interested nezviri kuitika kumidwest, but hazvina kurakidza kuti pane chido chekuti mavhotes evanhu vatema nevamwe vemakanda matema vange vachiincludwa mupolitics. Saka handione kunge vawana vanhu vatsva, asi kuti vanhu vachangodzokera vane vaya vanga vachivafarira kubvira nakubvira.
Munoona sekuti pane abuda akamira mberi kwavamwe kupfuura vamwe here?
Ndinoona sekunge ivavo Mai Elizabeth Warren navaJoe Biden navaBernie Sanders ndo vari mberi. Handione sekunge vamwe vazhinji vanga vakangoti zii. Mayor Pete vanhu vanga vachiti kuda vanogona kuenda mberi, but handione sekunge vazviratidza padebate rana.
Dr. Dendere, tinotenda zvikuru nemashoko amatibatsira nawo.
Aiwa, tinotenda imini kuramba muchitipa mabasa.
Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vanga vachitipa zvavaona nezvavanzwa padebate raitwa reDemocratic Party kuOhio.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitumbi makumi maviri nemisere yezvizvarwa zvekukinya zvakafa mutsaona yeEthiopian Airlines zvakaendeswa kumusha kuKenya nezuro. Ndege yeEthiopian Airlines yakadonha paJoni Addis Ababa muna kurume ikauraya vanhu vese vakange varimo vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe. Kinya yakarasikirwa nezvizvarwa zvayo makumi matatu nevaviri mutsaona iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hafu yevana vose muAfrica havana kunyoreswa panguva yekuzvarwa kwavo uye havana mapepa ekuzvarwa kwavo. Izvi zvinokonzera kuti vasawana batiro muzvinhu zvizhinji zvinosanganisa zveutano nezvedzidzo.
Mulegea na titiende na kusangalala chapi osati titibenyana chiko ipapa chamuno roera na ipapa
amuna kunezana chikanzi changa hapa
chinja impaka esingo ekurwisa na ii
chitambe chikitaka presha tomasi ya nasefaka
kakanga ipake nguwe kupaya chondi kanga ibate iwe DJ pura ngoma itange sei kanga ibate
ngai bake tambo kanona kita zvikuru kanobva kuna Freeman achibatsirwa na Macheso. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, regai tibotarisa zvanga zviri munhau. Tashika kumagome chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.